This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kwa tereri, tinosangana zvakare manera anasi, uri musi wechitatu, chikunguru 27, 2016. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930, kana pa 11605, ne 15775 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi vati havasi kuzosiya chigaro chavo sezviri kutaurwa nevamwe vevakarwa hondo yerusununguko. Mibatanidzwa yemasangano akazvimirira muZimbabwe neBotswana yokurudzira SADC kuti ipindire pane zviri kuitika muZimbabwe umo musisina kugadzikana. Standing Committee MDCT yotadza kuwirirana nenyaya yevamwe vatevedzeri vaviri vakadomwa nemutungamiri webato iri vamogenzvangirai. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvimwe zvizvarwa zvemuZimbabwe zvave kukurudzira kuti kuumbwe chikwata chevanhu vanofanobata matomu vachitungamirira nyika kusvika kwaitwa sarudzo kana kuti National Transitional Authority. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Zvizvarwa zveZimbabwe izvi, izvo zvinozviti Platform for Concerned Citizens, zvaudza vatori venhau muHarare nhasi kuti Zimbabwe yakatarisana nematambudziko makukutu huye akasagadziriswa nyika inogona kutodzika zvakanyanya kuenda kumawere pamwe nekuva nehondo. Zvizvarwa izvi zvinoti sarudzo kana hurumende yemubatanidzwa handizvo zvingagadzirise nyika. Vana veZimbabwe havanotiwo kunyange vamugabe vakataura vachasiyira matomu pari zvino hazvigoni kugadzirisa nyika iyo ine upfumi hwahondomoka huye zvizvarwa zvakawanda zvisiri kugutsikana nehurumende yavo. Dr. Ibo Mandaza, inhengo yePlatform for Concerned Citizens, vanoti zvizvarwa zveZimbabwe vedzisvondo, masangano akazvimirira pamwe nezvevemapato ezvematongerwo enyika, vanofanira kugara pasi vosarudza vanhu vangabudise Zimbabwe mumatope mairi kusati kwaitwa sarudzo.
Ndida kuti tibatsire nyika yedu kubve mukrisisi yatiri yepolitical neeconomic.
VaBRICS bomba vatiwo vanhu vanofanira kufanobata matomu ava vanofanirwa kuve vasina bato ravakarerekera, vakati zvinobatsira kuti kuitwe sarudzo dzejekerere dzisina bopoto izvo zvinozosimudzira nyika.
Authority yekuti vanhu vanozopinda imomomo vanenge vari vanhuwo vari non-partisan, vanhu vanenge vari neutral, vanokwanisa kuvandudza marwadzo ari munyika munomo nezvinhu zviri kunetsa zvizhinji izvi zviri paabove partisan politics. Vogadzirisa environment, volevula political playing field zvekuti tinozosvika pakuti mapolitical parties maybe panenge papera kana kuti makore maviri mapolitical parties ochizopinda ocontesta maelections achiziva kuti environment iri free and fair, iri level.
Amai Tsitsidangarembwa, vanhu vamunyori ane mukurumbira munyika, vaudza Studio 7 kuti National Transitional Authority inogona kugadzirisa matambudziko emunyika sezvo zviri pachena kuti vezvematongerwo enyika vakundikana.
NTA ndiri kuiona kuti yakanaka chaizvo. ngekuti ndiri kuona kuti tikaramba tichiita politics yemapati hakuna kwatinosvika.
Mune imwewo nyaya, vakapedza zvidzidzo zvepamusoro-soro vasina mabasa vati vari kuzoratidzira musi wa3 Nyamavhuvhu kunyunyuta kwavo pamusana pekushayikwa kwemabasa pamwe nekuondomoka kweupfumi. VaSamuel Meso, avo vati vakadzidzira zveindustrial and manufacturing engineering, vati vanoda kuonana navamugabe kuti vavabatsire nemazano ekuti nyika ingagadziriswe sei. Vakurudzira mukuru wenyika kuti ateerere vanhu vari kuchema.
Machi yatara nayo iyi yakanyanya kunangana nekushayikwa kwemabasa. Takatarisa kuti kuvandudzwa kwezveupfumi zvemunyika medu zvanyanya kuparara zvakanyanya, zvatingati pachishona waita usongo-songo zvokuti hazvichatarisiki.
Muzvare Michel Mugoronji, vakadzidzira Chemical and Process Systems Engineering, vati kunyange zvazvo vachiziva kuti hurumende yavamugabe inodashura vazhinji vanoratidzira, vati nhamo ndiyo yovosunda kuratidzira.
Zvisinei kana pakuita pakuti tiratidzire kodzero yedu nepakuti tibude tichitaura zvichemo zvedu, kana zvinhu zvinourayisa, ngatife zvikadaro, nokuti zvinhu zvatikazoona kuti izvoni muZimbabwe vanhu tatisiri kutaura, nekuti kusataura kwedu hakusi kuti izvona hatina mashoko ekutaura, asi yanga iri nyaya yekutya.
Vasina mabasa vavati vachange vachiratidzira pamwe chete nevabereki vavo vakavaendesa kuchikoro vachitarisira kuzochengetwawo. Mapoka akasiyana-siyana muZimbabwe anga achiratidzira, uye ruzhinji rwuri kutsutsumwa neutongi hwehurumende yavamugabe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mutauriri wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia, nhasi vachengetedzwa nemapurisa avanonzi vanga vachiferefeta kuti ndiana akanyora gwaro rakaburitswa nesangano ravo iro raikurudzira kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiye basa nekutadza kutungamira. Asi zvinonzi mapurisa manomwe aenda kumba kwavaMahia kuchitungwiza, uko asvikovhara magoni ose mumba manga muine vanhu vashanu kusanganisira kacheche kane mwedzi mitanhatu, akabvuta nharembozha dzose achiti hapana aizobuda pamba apa kusvika vaMahia vazvipira kumapurisa eHarare Central Police Station. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta ravaMahia vachaosinyika kuti tinzwe zvatora nzvimbo.
Vadaidzwa for questioning, havana kuchajiwa, havana kusungwa.
Saka iko zvino vari kupi?
Vari kubva nemibvunzo yavari kubvunza.
Ko, imiwo semagweta mabvumidzwa here kuti munge muchivamirira zvakanaka pasina kushungurudzwa?
For the period yatanga tinawo hapana munhu amboshungurudzwa.
Vataura here kuti sei vavadaidza?
Havasati vataura, because ivo vaMahia vafonerwa nevanhu vekumba kwavo. Havana kudaidzwa nepolisi yekuno kuHarare. Saka vanhu vekumba kwavo ndovavaudzwa kuti nepolisi yasvika yatingavaende pa law and order.
Ko, zvatiri kumbonzwawo kuti dzimwe hama dzavo dzambochengetedzwa naivo mapurisa, ichokwadi here?
Haizvo hatizivi. That is information yati isu hatautozvinzwawo, tiri kutozvinzwawo izvizvi.
Gweta ravaMahia vachaosinyika vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi vati havasi kuzosiya chigaro chavo sezviri kukurudzirwa nevamwe vakarwa hondo yerusununguko vachiti vakadzika midzi pautungamiri wenyika. Asi zvabuda pachena kuti mubato reZANU-PF mamuka imwe hondo inotyisa, sezvo mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vashorwawo zvakanyanya nevakarwa hondo vanotsigira vaMugabe, avo vanga vachinzi vachivati vari kutsigira vari kunzi vari kuda kuti vaMugabe vasiye basa. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vatiyai! Vose mbotara mukai! Vatiyai! Vose mbotara mukai! achara pamusangano wavaita nevamwe vakarwa hondo yerusununguko vari muchikwata chesangano revakarwa muhondo reZimbabwe Liberation War Veterans Association chinotungamirirwa namai Mandi Chimene waitirwa pamuzinda weZanu PF muHarare vamugabe vati havasi kuzosiya chigaro sezvo vachiti vakasikirwa utongi uye veruzhinji vachiri kuvada vamugabe vati vakarwa hondo yerusununguko vari kuti vabve pachigaro vanhu vari kushanda nehurumende yeBritain America pamwe neFrance kuti hurumende iripo ibviswe vamwe vakarwa muhondo yerusununguko vari kuchikwata chinotungamirirwa navaChris Mutsvangwa avo vakadzingwa muZanu PF vakaburitsa mashoko svondo rapera vachiti vamugabe vari kufanira kusiya basa sezvo vakwegura uye vari kutadza kutungamirira nyika zvakanaka zvichakadaro vamiriri vehurumende idzi vakaudza Studio 7 masvondo mashoma adarika kuti havanei nenyaya dzezvematongerwo enyika muZimbabwe vachiti chavanongotarisira kuhurumende kuremekedza kodzero dzevanhu pamwe nemitemo yenyika amai Chimene vashandisawo mukana uyu kutsoropodza mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nekutungamira kwavanonzi vari kuita chipoka cheZanu PF chiri kuzvidaidza kuti Team Lacoste chinonzi chiri kugadzirira kutora matomho kubva kuna vamugabe kana vachinge vabva pachigaro amai Chimene vati chinoshamisa ndechekuti vamunangagwa havasi kuvhura muromo wavo pose pari kutaurwa taurwa nezvokuda kwavo kutora masimba kubva kuna vamugabe vamunangagwa avo vanga varipowo pamusangano uyu havana kumboti bufu kudzamara musangano uyu upere chimwe chipoka chinonzi chiri kukwikwidzana neTeam Lacoste chiri kudaidzwa kuti Generation 40 kana kuti G40 uye chinonzi chinotungamirirwa nemudzimai wavamugabe amai Grace Mugabe
tichakupai zuva ratinoti musangane mugova nerusaruro rwoutungamiriri hutsva
zvichakadai vamugabe vati sangano revakarwa muhondo rinofanira kuita sarudzo itsva kuti ritsvage umwe utungamiriri vamugabe vatarawo mukana uyu zvakare kutsoropodza vedzisvondo vavati vari kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika vakatsoropodza mutungamiriri weboka rehashtag this flag vaIvan Mawarire rwepiri vati hurumende yavo haisi kuzopeta maoko echisiya veruzhinji vachiratidzira kusakufara kwavo neutongo hwavo
zvino kana maakupinda maakupindira muchibva mati pati ngaiti zvakati vanhu vatambura vanhu vahavasaziva zvokuita ngavachibuda vachiprotesta vaende mumastreets hurumende ngaichichinjwa kugozouya hurumende yakaita sei inopfuura hurumende yakadyira nyika
mashoko avamugabe aya anouya apo vechidiki veMDCT vakazivisa nemuvhuro kuti vacharatidzira zvakaomarira munyika yose mwedzi unouya kudzamara vamugabe vabva pachigaro zvichakadai nhengo yeZanu PF vaEnergy Mutodi vadzingwa pamusangano uyu nevechidiki veZanu PF vanga vachivapomera mhosva yekuti mutengesi vamwe vatori venhau vemapepa akazvimirira vanga vachishungurudzwawo nevechidiki veZanu PF ava musangano uyu wapindwa nevaimbova vari muhondo yerusununguko vashomanana nevatsigiri veZanu PF vane chitsama nyange hazvo musangano uyu wanga uchifanira kunge wapindwa nevaimbova varwi muhondo yerusununguko ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.
Mibatanidzwa yemasangano akazvimirira muZimbabwe pamwe nevekuBotswana weBotswana Civil Society Solidarity Coalition for Zimbabwe kana kuti BOSISCOS iri kukurudzira sangano renyika dzekuchamhembe kweAfrica reSouthern African Development Community kana kuti SADC kuti ripindire mukutsvaga nzira dzekugadzirisa matambudziko ari muZimbabwe. Masangano aya anoti ari kushushikana zvikuru nekudzikira kuri kuita zvinhu muZimbabwe munyaya dzezvoupfumi pamwe nechisimba chinonzi chiri kushandiswa nehurumende mukupindura vanhu vari kuratidzira kunyunyuta kwavo. Mibatanidzwa iyi iri kukurudzirawo mutungamiri weBotswana vaEn Khama kuti vatore matanho sasachigaro weSADC. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata mukuru weZimbabwe Human Rights Association vaOK Machisa.
sedasangana akazvimirira tega taona kuti zvakakodzera kuti buritse gwaro rakafanana nairori tichikurudzira nekutenda muri yeZimbabwe kuti vasvika panguva yekuti vaziva kuti ukaramba uchishunywa pane pakuzotaura kuti haa ino hadishunya iyo. Saka isu semapoka akazvimirira tiri kusimbaradza chaizvo kuti ikodzero kutaridzira vakasununguka zviri pamutemo kunyunyuta kwavari kuita nemabatirwo avari kuita nehurumende yavambabwe.
Tinoonawo kuti mubatanidzwa wemasangano akazvimirira kuBotswana vaburitsawo zvakare gwaro kana statement inongori nezvinangwa zvakafanana nezvamuri kusimudza. Mungataura here kuti pane kushanda pamwe nemasangano iyoyo ekuBotswana?
Regai ndipe kutenda kuBosiskos inove ndiyo mubatanidzwa wemasangano akazvimirira ega kuBotswana kuti vasvikawo pachinhano chekurwadziwa asahwira vake vanhu vari muZimbabwe kuti vari kurwadziwa zvakangofanana nezvinogona kuitika munyika yavo kana kuti muNamibia. Zvavatorera kanguva kadikidiki kuti vazive kuti aiwa matambudziko aya akuchida kuti tichibatana pamwe chete seBotswana neZimbabwe tizive kuti kwatiri kuinda uku vana veZimbabwe vanofanira kusununguka. Saka ndoda kuvatenda nekuti tagara tichisika navo ende ndinofungidzira kuti vachatora matanho akati wandei kuitira kuti nyaya dzati kutaura idzi dzisangogumire muZimbabwe chete dziinde kusadhak dziinde kuau nekuun.
Asi munofunga here kumi kuti magwaro amuri kusimudza iwaya amuri kuburitsa anga akwanisa kuti zvinhu zvishanduke muZimbabwe? Tinoona kuti akasike kutanga kuti kunge uchiswa magwaro akadai.
Magwaro anosimbaradzwa nezviito. Kana isu mhuri yeZimbabwe tichiti taburitsa magwaro tinofanira kuzadzikisa nezviito zviri pamutemo. Saka ndinokurudzira mhuri yeZimbabwe kuti yasvika nguva yekuti muchiburitsa kutama kwenyu asi kutama kwacho ngakure kunoitwa zviri pamutemo. Zvatikadii nyange tikatoda kutaridzira vanditaridzire zviri pamutemo kusvikira hurumende yanyatoziva kuti zvido zvevanhu ndo zvinofanira kutaridzwa.
Vanga vari mukuru weZimbabwe Human Rights Association kana kuti Zim Rights vaOK Machisa vari parunhare muHarare neStudio 7. Amai Hillary Clinton vaita mudzimai wekutanga munhoroondo yeAmerica kusarudzwa kuti vatungamire bato guru musarudzo dzemutungamiri wenyika. Izvi zvakatambirwa zviri pamutemo nebato ravo nezuro. Murume waamai Clinton vaBill Clinton avakambotungamira America vakataurawo pamusangano uyu nezuro vachiti mudzimai wavo munhu anoshanda nesimba pane zvose zvaanoita muupenyu. Vakati akasarudzwa kutungamira America vachavandudza zvinhu zvakawanda. Mutungamiri wenyika vaBarack Obama vari kutarisirwa kutaura nhasi pamusangano uyu kusanganisawo mutevedzeri waamai Clinton vaTim Kaine. Mukuzeya nyaya iyi chioneso Jani weStudio 7 abata amai Tendai Mataki vanova chizvarwa cheZimbabwe variwo mukoti.
Ndinonzwa kufara nekusarudzwa kwakaitwa Mike Clinton. Zvinhu zvekuti tichataurira vana vedu, vazukuru vedu, kunyanya vanasikana vedu, zvikutaridzira kuti muupenyu tiri kuendera mberi mwanasikana achatarisirwa pasi, akuonekwawo semunhu munyika. Kana nyika yakaita seAmerica yakukwanisa kuvhotera mukuru wenyika kuti ave munhu wechikadzi, muupenyu ndofunga tiri kubudirira. Saka ndinonzwa kufara chaizvo chaizvo zvekuti chero pandichazoitawo mwana wangu musikana, zvinhu zvekuti ndiri kufara mumwoyo mangu kuti ndinokwanisa kumudza kuti ndanga ndiripo pazvakaitika.
Zvii zvingadzidzwe neZimbabwe pane zviri kuitika izvi?
Pakutanga, pakuti mukadzi anokwanisa kurana maelections kuZimbabwe hatisi kuzvikwanisa izvozvo. Kuti mukadzi anomisidzana nevamwe varume kunzi anoda kutonga nyika, vanhu vachitovhota zvisina hondo, zvisina mhirizhonga, zvinhu zvakawanda zvatokwanisa kudzidza. Munhukadzi akangwarawo, munhu anokwanisa kutonga nyika nenzira yekuti vamwe vanhu vanokwanisawo kuteerera. Takazvarwa tiri vana amai, tiri vachengeti, tiri vanhu vekuti tinoutsidza, tinosanganisa, atiparadzanisi vanhu.
Vanga vari amai Tendai Mataki vanga vari parunhare kuNorth Carolina muno muAmerica nachioneso Jani weStudio 7. Standing Committee MDCT inonzi yatadza kuwirirana nenyaya yevamwe vatevedzeri vaviri vakadongwa nemutungamiri webato iri vamogenzvangirai. Nyaya yevatevedzeri ava vanoti vaNelson Chamisa nava Elias Mudzuri yanzi idzokere kuNational Council neNational Executive. Asi mashoko avo kuvatori venhau mutauriro wavatsvangirai vaLuke Tamborinyoka varamba kuti paita kukandirana makobvu nematete. Vati National Executive neNational Council dzichasangana kuti dzizeye bumbiro rebato. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata munyori mukuru webato iri vaDouglas Mwonzora.
Musangano wedu wafamba zvakanaka. Nyaya yanga iripo taipedza nematongere aita president wedu. Saka wafamba zvakanaka zvavo musangano wedu.
Asika tiri kunzwa kuti munenge mamine bata murefu bata mupfupi zvanga zvichifamba sei?
Kunyora kunoita vanhu pama WhatsApp magroup aya vachida kuita sekunge mumba meMDC mune bopoto. Nyaya iripo ndiro kuti nyaya hombe yanga iripo yanga iri nyaya yemavice president maviri akasarudzwa manje manje navapresident vedu vatsvangirai. Vatsvangirai vapa iwo kuti mutongo wekuti vakudzosa nyaya yemavice president maviri kuNational Council nekuNational Executive padeti ratira vachatipa vatsvangirai. Saka nyaya iyoyo yabva yanzi yakwe hatichataurira nezvayo, yakuenda kuNational Executive nekuNational Council. Ndivo vachazeya nyaya iyi kuti zvichafamba sei kumberi.
Munyori mukuru webato reMDCT vaDouglas Mwonzora vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rati vechidiki vebato riri kutonga munyika. Munyikai varikupota vachibata madzimai chibharo. Vechidiki ava vari munyika yeBurundi vanonzi vanenge vakapakatira zvombo uye mapanga. Izvi zvinonzi zviri kuitwa kumadzimai emapato anopikisa. Human Rights Watch inoti izvi zvakabuda muhurukuro nemadzimai makumi manomwe ari muhupoteri munyika yeTanzania. United Nations yakatiwo vanhu vanosvika zana nemakumi manomwe vanofungidzirwa kuti vakabatwa chibharo munyika iye. Kusagadzikana muBurundi kwakatanga apo mutungamiri wenyika iye vaPierre Ngurunziza vakaramba kusiya chigaro pakapera temu yavo. Mapurisa emumalawi asunga mumwe murume anonzi aiita tsika yekubvisa vanasikana mumhandara setsika yevamwe kuchamhembe kwenyika iyi. Murume uyu anozivikanwa nezita remadunhurirwa rekuti Bere anonzi anoti akabvisa vanasikana vanodarika zana mumhandara. Murume uyu akatendawo kuti anorarama neutachiwana weHIV AIDS. Murume anonzi John Hinckley uyo akapfuura vashakabvu Ronald Reagan makore makumi matatu nemashanu apfuura achaburitswa munguva pfupi muchipatara chaanga achichengeterwa chevanhu vanorwara nepfungwa. Mutongi wedare vaPaul Friedman vati Hinckley haachina munhu waangakwanise kukuvadza. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muNew York zviri kutarisirwa kusangana muguta iri apo pachaitwa mabiko nemitambo yakasiyana-siyana zvekucherechedza tsika nemagariro ekumusha. Gungano iri richaitwa nemugovera unotevera musi wa6 Nyamavhuvhu. Mumwe wevari kuronga gungano iri mufundisi Chaka Ngwenya vanoti zvakakosha kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvisangane zvichimboziya mamiriro akaita zvinhu munyika. Zuva iri riri kuzivikanwa nekuti Family Day. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavlas Muhlanganya uye weStudio 7 navangwenya.
Zuva iri izuva rakanaka, tuda kuti vanhu vauye vafare, vana uyai nevana venyu, even kana vakazvarwa muno uyai navo. Tine macompetitions atitange tichiita tichivapawo mibairo, hobo yevana. Idea ndiye kuti mwana wese anouya aende kumba ine chimwe chinhu chaakabata, kaprize kana kamubairo kaanoenda akabata. Tine madzimai vanoda kutamba volleyball, ndifonerei 845-51907, 845-51907-10. Motifonera mutambo volleyball, soccer, tine almost 4 teams zvatokwana izvozvo izvi. New Jersey yakatokwana, New York ndoichiri kustruggle mbichana. Then todyawo nyama, tofarawo, toridza music, DJ Tau vanenge vachiridza. Ikokoko is a popular DJ arita zvakanaka ku Washington DC nekundo ku New York anenge chiridzawo ikokoko. Nemamu vachaimbawo nembira nemarimba nembira vacharidzawo ikokoko. So izwa rekufara rokuya kuzodya. Pano mwacho vazotengesa tunhu twawo tuma tables, yes, but food mahara. Kuburikidza neZimbabwe Christian Church, interdenominational church inosangana paSalvation Army every Sunday between 3 o'clock and 5 o'clock every Sunday. So chikafu chakatengwa naMwari kudhara.
Zvakakosha sei kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviwanikwe zvichisangana muchiitiko chakadai?
Nyika yedu yakuda vanhu vakabatana iye zvino izvi. Nyika yedu yakuda vanhu vanoziva zvavari kuita, vanokangana nenyaya political affiliation. Yakuda vanhu vakabatana vanoti izvo izvi ndozvatakuda for nyika yedu. Kwete kuti ava ndivachawana ava because vane party iyi kauti ava ndivachata ngati zvakuda kuti vanhu vese vachibatana iye zvino izvi. Even in New York we want to do this. We are tibatane tifare. Tijike nyama mutaure munozvaka ingoni ma Republicans nema Democrats onogarisana one, you know, because tikatangira pana apaka vamwe vachazvibatira from everywhere else. Munogona kugarisana even musina supported the same party, mugogarisana mugofara mese.
Urongwa hwenyu hunenge wakamira sei kune avo vangada kuya?
Uyai imi kana ndada kuya kana haikona ikurasika. Panonzi pa Randalls Island, Randalls Island, it's under the iri pasi pe bridge rei rinonzi tribal bridge area. Ndio pane ground racho ipapa apo. Tirikuedza kumeka sure kuti mukauya ku Salvation Army 540 Lennox Avenue, mukauya ku Seni before 11 o'clock or yeah, before 11 o'clock. Munotakura pane shuttle ichatakura vanhu kubva pa Salvation Army kuendesa ku ground kwacho. Panonzi pa Randalls Island, Randalls Island, it's pasi pe bridge rei rinonzi tribal bridge area. Ndio pane ground racho ipapa apo. Tirikuedza kumeka sure kuti mukauya ku Salvation Army 540 Lennox Avenue, mukauya ku Seni before 11 o'clock pane shuttle ichatakura vanhu kubva pa Salvation Army kuendesa ku ground kwacho. Saka mukauya before 11 o'clock munowana shuttle mukasvika kuma 8 kuma 9 kuma 10 kuma 11 munowana shuttle inokutakura ikubva ikoko kuendesa kupi ku ground kwacho. Salvation Army iri pa 540 Lennox Avenue, New York, New York 10037.
Ndeipi mimwe mitambo ichange iripo pazuva iri?
Varume vachatamba bhora nevakadzi. Pane mwakadzi vari kuuya kuzotamba bhora ka. Then ipo vachaitawo volleyball. Then tichaita talent show yevana kuti varatidzewo zvinhu zvavanogona, kana achiridza instrument, kana kuri kuimba, kana kuri kuita drawing or whatever. Anenge aita izvozvo tinoda kupa vana maprizes. Every child akangoita chaanenge angoita tobva tachifanira. Then tichaita imwe time yatinovabvunza mibvunzo, tikavabvunza mibvunzo vakapindwa zvakanaka tobvatavapa maprizes. Biggest poti chaitwa ikoko kudya, kurubikwa sadza, kubikwa nyama yehuku, matumbu, mafet kuku, madzimai vari kumhanya mhanya izvo zvizvi fish. Pane mumwe mudzimai akabva kuZimbabwe anobika fish inonaka zvisingaiti. So mukasauyawo maruza.
Vanga vari mumwe vari kuronga gungano reFamily Day kuNew York vachakangwenya vachitaura naMavlas Muhlanganya uye weStudio 7 vari kwakare kuNew York. Tokupai zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa nhasi. KuBarber Fields Highlanders yaita mangange 0-0 neTriangle kuchitowa kuLuveve Stadium. Mutare City yaitawo mangange 1-1 neCholocho. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 pm tiri kutarisa nyaya yemusangano waitwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nevamwe vakarwa hondo yerusununguko apo vapika kuti havasi kuzosiya chigaro. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika Robert Mugabe nasi vata havasi kuzosiya chigaro chavo sezviri kutaurwa nevamwe vakarwa hondo yerusununguko. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti tichange tiri tose zvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina Marvelous Musanganya uye.